Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Oto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana, zvisakarurama, zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwanisa kunge muchimuwana ari mupenyu.
Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari vapenyu.
Kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi, Dr. Magombei vari muchipatara, vari kutariswa nana chiremba, vaonekwa nana chiremba vavo, vaonekwa nana chiremba vehurumende, vari vakachengetedzeka. Havana kusungwa, maloya avo avaona uye zvaakavaona kubva nezuro. Muri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti Dr. Magombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Studio 7 inoenda kuchinoi uko inonzwa zvichemo zvevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiviremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara kuti vakafana bata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vakawanikwa nezuro vari vapenyu. Dr. Magombei vakawanikwa vari kunyabhira nezuro manheru uko vakangasiyiwa vangokandwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndavanani. VaMagombei vakapambwa nemusi wemugovera manheru nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani uye vaizviitirei. Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti pari zvino vana chiremba vari kuongorora utano waDr. Magombei uye havakwanise kutaura zvakawanda pamusoro pavo.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa Magombei vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana, zvisakarurama, zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwanisa kunge muchimuwana ari mupenyu. Saka tiri kupembera navo, tiri kupembera nemamwe machirembawo kuti takaona mumwe wedu ari mupenyu. Asi kune rimwe rudivi hatisi kufara nezvekuramba zvichiitika munyika yeZimbabwe, zvekuti mahuman rights activists, malabor union leaders vari kungoramba vachitorwa pakati peusiku nevanhu vasingazivikanwa kuti ndanani. Vari kudescribewa nehurumende kunzi United Force. Zvinhu zvinotyisa kuti muhurumende kana tichidi tine government inofanira kunge ichitichengetedza, tine mapurisa, tine masoja nemacio anofanira kunge achiofa security kuvana veZimbabwe, pozonzi pane imwe force iri kuramba ichitora vanhu asi isiri kuzivikanwa kuti ndeipi. Saka ipapo ndopatiri kupokana nehurumende yeZimbabwe kuti ngaichengetedze zviri mubumbiro remutemo. Section 56 inotaura about security yemaZimbabweans kuti hurumende inofanira kuisa mamezures ekuti munhu wese kana achinge ari munyika anofanira kunge ari secure. Section 76 zvekare inotaura about the right to health kuti hakuna munhu anofanira kunge achitochwa, hakuna munhu anofanira kunge achiabductwa kana kuiswa to any form of inhuman or degrading treatment. Saka tinovimba kuti hurumende ichaisa matano anoita kuti zvinhu zvakaitika kuna Magombe zvisazodzokereka zvekare.
Vanyamande, nhengo dzenyu dzakwanisa kuvaona here Dr. Magombe?
Vamagombe vakaonekwa nenhengo dzedu kubva nezuro kusvika pari zvino.
Utano hwavo vakamira sei?
Pari zvino tingati zvichiri too early for us kuti tikunge tichikwanisa tichipa an assessment yekuti vari sei kana zviri kufamba sei. Pari zvino tikungoti tikunyanyo fokasa nekuti vange vachirecover, vange vachiita come to terms nezvakaitika kwavari, uye vange vachikwanisa kuti vaite reunited nefamily yavo, vakwanise kudzokera kubasa, vaite basa ravo. Tinovimba kuti vacharamba vakasimba vari resolute kuti vadzokere zvekare kuno kunotungamirira machiremba mubasa ravo ranga vachiita.
Pavakakwanisa kuonana nedzimwe nhengo dzenyu, pane mashoko here avakavaudza pavakasangana navo?
Pari zvino hatisati tamupozisei nekuti tingadisclose kuti vakataura kuti kana kuti havana kutaura kuti it's still too early. For now, focus yedu iri pakuti vamagombe vange vachipora, vange vachirecover, vange vachidzokera mucommunity, vaitwe rehabilitated kuti vatange kufambidzana nevamwe vavo zvakanaka.
Studio 7 yakataura naDr. Magombei neZuro Maneru, uyezve vairatidza kuita kanenge kakukanganwa. Pakaona nhengo dzenyu vamagombei, vakaona here vari munzvimbo sepatakataura navo parunhare nezuro?
Semataurira andamboita, ndopandiri kuti chekutanga pane nyaya mbiri. Pane inonzi doctor to patient confidentiality. Saka hatikwanisi kunge tichitaura mafindings atakaona pamurwere kujekerere kana kuruzhinji. Uye chechipiri, tiri kukumbirisa kunyanya kune vatore venhau nevezvemapepa kuti vamborespekta privacy yavamagombei kuti timbofokasa nekuti vange vachipora, vange vachiwana rehabilitation nesapoti yavanoda. Munoziva audio yavakaenda through zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatyamadza, zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu azvitambire. Saka pari zvinodai tambovapa that privacy for now.
Kune vamwe vanyamande vari kuti izvo Dr. Magombei vanogona kunge vakanyepera veruzhinji kuti vakanga vapambwa. Imi sesangano muri kutora sei mashoko iwaya?
Izvo zvinenge zvakutoda kuti zonzwa ivo vamagombei kana kuti malawyers avo, ndo vanongakwanisa kuziva macircumstances yayo. Isusu chatinongoita semachiremba anorwira kodzero dzevanhu kubuda pachena tichitaura kana tichifungidzira kuti munhu anenge atorwa zvisina kutsarukana. So kuti vari kunyepa here kana kuti kwete, izvo zviri beyond our purview. Isu chatinongoita kuvatsvaga, kana tichinge tavawana tovapa rubatsiro rwatinofanira kuvapa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunhare. Tichiri panyaya iyi, sangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo ratambira nemufaro kuwanikwa kwakaitwa Dr. Magombei vari mupenyu. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo vamagombei vawanikwa vari vapenyu, sangano ravo riri kuenderera mberi nekuramwa mabasa.
Pakawanikwa Dr. Magombei takabatwa nemufaro wakanyanya kuti semacitizens takwanisa kumanikidza hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti tiwane vamagombei. Asi nyaya yavairwira pavakatorwa yanga iri nyaya yemasalaries, yenyaya yeliving wage. Ndo yataa takanyora tichiti kana vaakudzosa vamagombei ngavavadzose vaine masalaries anotenga, vavadzose vaine living wage. Saka hatina kukwanisa kuzoenda kumabasa, varayiridzi veboka redu havana kutoenda kumabasa. Varamba vari pachisungo ichocho chekuti vamagombei hongu vadzoka asi masalari edu haana kuwedzerwa. Chimwewo chatazoita ndechekuti tatibatana nepasi rose tiurwisa, tiedza kukurudzira hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti irwisane nenyaya yeclimate change.
Sangano renyu ratambira sei kuwanikwa kwaitwa vamagombei vari vapenyu?
Sangano redu rafara chaizvo. Chanyanya kutifadza ndechekuti tatikwanisa kuti senyika tibatane pamwe chete tiitewo chinhu chinobatika, nekuti vanhu vaichemera kuti vamagombei havatibatisa chete. Munhu wese unowana kubatana nedzikereke nevamwe vose. Saka mukabatana mukaita chimwe chinhu chikabudirira, munozwa kufara. Asi chanyanya tikoshera ndechekuti upenyu hwemunhu vamagombei, munhu aane mhuri yake, munhu aane hama dzake dzanga dzakamutarisira kuti dai vadzoka. nzo mfaro kuti kana vamwe vanga vachinyuta sei hama dzake ndakaseza baba vavashaura vaende kunyuta ndanzwa kufara ndikavafunga ende kuti baba vavachaona mwana wavo vachazwa kufara saka zvinhu zvinoita kuti tizokiridzane paumunhu hwedu hwekuti upenyu hwemunhu hwakakosha hatingadzokorore zvatakaona zvichiitwa gore riya ravaita idzamara rekuti munhu anongonzi atsakatika ototsakatika zvachose poshayikwa zvaitika
varayiridzi vatambira nhasi vamasaraure vatambira sei mari dzavawana dziri mumabhanga mavo
varayiridzi vanoona sevanhu vari kubirwa mari nehurumende wegift yacho yanyanyisa mukarangarira vakatambiriwedzerwa mari vachinzi vawedzerwa 76% muna August asi mukaona pazoya magwaro avo emari dzekutambira mapetri ari kuratidza kuti mari iyoyo zhinji imwe yabatwa nepei unoona munhu anga awedzerwa akutambira mari inei yakaifanira kunge iri shoma zvayo asi iri $1,000 yobva yabatwa pei 120 wobva waona nyaradzo yawedzera woona yoti Christmas yawedzera woona ubatwa hwese hwanga huripo hunongoita kuti munhu ararame semunhu wawedzera mapurisi mari yauri kuwana yekuisa muhomo uchienda kumba yodzokera pamune imwe chete yawaisimbotambira asi mapurisi mumashops haada kuzorora ari kutomhanya kuenda kumberimberi pakukwira kunyanya zvaaita mazuva matatu apfuura tisati tawana muhoro wedu tichiona kuti zvimwe zvinhu zvaitotarisa kana rate five yainzi yanga iri kuma 150 yandojamba yakuma 120 kuti pamadhora gumi ekuamerica $10 waakutiwo zvinopiwa 200 rtgs iyi mari yemuno iwe imbopiwa 150 saka zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevarayiridzi humbo hwanyanyooma zvaita kuti vabva vanyanyosimbaradza kuti kana kumabasa kwacho hatichaendi
mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare mapurisa anoti hachisi chokwadi kuti Dr. Magombei vari muusungwa sezviri kutaurwa neveruzhinji pamadande mutande akasiyana-siyana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vanoti vamagombei vari kurapwa pari zvino.
Dr. Magombei vakaonekwa nemapurisa nezuro kunyabhira. Iye zvichitaura kudai kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi. Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nechiremba. Vaonekwa nana chiremba vavo vaonekwa nana chiremba vehurumende vari vakachengetedzeka havana kusungwa maloya avo avaona uye zvaakavaona kubva nezuro mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro hapana kusanzisana nemapurisa sezvoda kutaura nevamwe vanhu musocial media vari kushandisa mashoko ekunyepa kuitira kuti vadisturbe mainvestigations zvinhu zvatisingatarisiri semapurisa nokuti vamwe vana vatizopisira vaita yatoti pachirungu defeating or obstructing the course of justice doda kuti vanhu veruzhinji varegere nyaya iyoyi iferefetwe ifambe zvakanaka
pane mashoko Assistant Commissioner Nyati ekuti izvo mapurisa makambenge marambidza magweta Dr. Magombei kuti vavaone
mashoko ekunyepa toda kudzokora zvemashoko ekunyepa chiri kutishamisa pane zvikwata zvemaloya magweta akawanda vari kuuya vachiti tisu tiri kumiririra Dr. Magombei. Dr. Magombei vane maloya avakataurira mapurisa nezuro kuti ndo avari kushanda navo. Asi isusu sekuona kwatiri kuita hatidedi kupindira pakunetsana kwemaloya. Toda kuti maloya vanetsana vega isusu hazvinei nemapurisa. Maloya ngavave vanhu vakarongeka voziva kuti ari kumirana Magombei ndiani. Kwete kuti paite maloya akawanda wanda. Anozopedzisira atokanganisa mapurisa kuita basa ravo isusu hatina loya watadzinga asi kuti ivo maloya ngavagadzirisane
kana vamagombei vapedza kuonekwa nana chiremba muchatora matanho api imi semapurisa
tiroda kuzoita yatinoti interview na Dr. Magombei ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyo yakamira sei ndozvandoda kungozivisa veruzhinji izvozvo
interview muchaitira kuchipatara kwavari here kana kuti munenge movadaidza kuukamba yemapurisa
tinenge tichizivisa veruzhinji zvinenge zvichitevera
mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari muHarare vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kuwana marezenisi ekuchera zvicherwa uye pane uori hwakawanda huri kuitika munyaya dzekupuhwa marezenisi aya Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Mumwe wevatsauri pamusangano wanhasi uyo wakarongwa neVoice of America pamwe neMedia Center vaClifford Kupeko vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita uhore mukupa marizinesi.
God, I think you all agree with me that whenever there is yatinoti kwaputika goride panotanga kutoita makakatwana. Mapepa anouya nevanhu 1 2 3 mwana mapepa ari valid mwana mapepa ari valid, but where are these papers coming from? These papers are coming from the Ministry of Mines. So ndo issue yatoda kuti tigadris yekuti we have got corrupt officials in the mine, and not only at provincial level, at head office level, from the PEMSEC, from the directors. We need to agree. We need to face the truth. Who is generating these documents?
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri muzvari chedza chipangura avanoti pamusoro pehori mitema haisi kutevedzerwa mubazi iri izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Kune nhubu dzirimo munharaunda dzinoda kudya padzisingafaniri kudya, vasinga respect the rule of law in this country.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimiririra vaGeorge Mugani vanoti pamutemo rezinesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu, asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani zviri kunonotsa kupiwa kwemarezinesi.
Pamutemo inofanira kuti within 3 months registration process inenge yapera setogether apo, but nekumadisputes anga achitika akawanda, system yacho yeverification yaane zvakawanda zvinoda kuitwa, a lot more than what can fit. Though it can be done in 3 months, but my errors anga ari kumashure, backlog dziri kumashure due to maybe poor staffing, those backlogs need to be covered. Ndo zvaakunetsa zvakanyanya.
Panyaya yekusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa, mumiriri weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vamunyaradzi Nariswa vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reEnvironmental Impact Assessment kana kuti EIA.
Gwaro webhuku iri nderekuti tiri kuti mining chimwe chechunhu chezviitwa chakaonekwa kuti chakasaitwa negwara rakanaka chinokuvadza kuparara kwenharaunda. Saka muEnvironmental Impact Assessment report iya iye unonge uchitaura semaina kuti ini pandichachera makomba angu ndichange ndichivhara. Maminers edu zvinovaremera kuti vaite zvinodiwa nemutemo kuita bhuku rei rinonzi Environmental Impact Assessment. Vamwewo zvakare nyange taita bhuku riya, wakaenda kumamaini mazhinji tinoita challenge yekuti rinoruwana riripo asi nenge riri mushelf, chinonzi EMA yangu iyi, but vasingazive kuti chunhu chavanofanira kufamba nacho pavanenge vachiita basa ravo.
Vanhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mutemo wekuchengetedza nharaunda.
Zvatakaita seEnvironmental Management Agency mukushanda nemaminers kuti dambudziko ratanaro nhasi panyaya dzemadisused mines risavepo, takatanga neengagement zvokudzidzana kugara pasi nemaminers kuti zvii zvinodiwa, chivatsanangurira kuti process yeEnvironmental Impact Assessment inofamba sei, mari dzinoda kubhadharwa kana vava kushanda zvii zvatinotarisira. Ndo chimwe chikamu. Chimwe chikamu chanje tiche law enforcement kuti vanzwisise kuti zvavanoita kana vachityora mhosva zvinosungisa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika 40 vawirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba, bazi reEMA rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo kana hwezvipfuwo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makaterera ku Studio 7 animi muchirongwa ndini Raychoto ndiri mu Washington DC. Sachigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu re North America vatawanda dzokora. Vanoti urongwa hwahwo kuratidzira mu New York mangwana kumusangano we United Nations General Assembly huri kufamba zvakanaka chose. Vadzokora vanoti muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achange ari mu New York nevamwe vanyarikani vachiratidzira kusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaEmerson Mnangagwa pachavo vari kutarisirwa kunge vari kumisangano weUnited Nations General Assembly svondo rinouya. Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navadzokora kuti tinzwe zvichange zvichiitika muNew York mangwana.
Kuratidzira muNew York pa United Nations headquarters kuratidzira tichitarisa zviri kuitika kumusha kumbunyikidzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nehurumende yavaMnangagwa kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuitwa vana veZimbabwe kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuita vatungamiriri vemacivic society organizations nevatungamiriri vebato rinopikisa guru are MDC vatungamiriri vanongosungwa vanongouya vachitorwa mudzimba dzavo vosungwa pasina zvavanenge vatadza. Vamwewo ndovari kuabductwa sezvakaitwa Dr. vakangotorwa vakangoabductwa hapana mhosva yavakaudzwa. Havasiriwo vega, vazhinji vanhu vari kungotorwa mudzimba dzavo vachinorohwa vachinoita sei. Saka ndozvatiri kuratidzira izvozvo kuti tizivise pasi rose kuti ndozviri kuitika muZimbabwe. Ndo utongi hutsva huri kutaurwa navaMnangagwa vanenge vachiudza vanhu. Tiri kuona kuti matongero avava vari kuita akangofanana naamugabe. Tiri kutogona kutoti zvakatonyanyisa pane zvaiitwa navamugabe.
Muri kutarisira vanhu vari kubva kunzvimbo dzipi nedzipi?
Tiri kutarisira vanhu vanobva kuCanada, totarisira vemuno muAmerica vakawanda wanda vose vasumuke vana veZimbabwe. Tikutarisirawo zvakare vamwe vari kubva kuUnited Kingdom, chairman weUnited Kingdom province vachamburuka vakatosvika muno nezuro kuuya kuzobatsira kuti tiratidzire pamwe chete.
Pane vamwe vanyarikani here? Tambonzwa kuti muimbi Thomas Mapfumo anenge ainemi. Kune vamwe here vanyarikani vachange vari pachiitiko ichi?
Tikutarisira vatoto vaThomas Mapfumo kuti vanenge varipo. Tina Deputy Secretary, Organizing Secretary wedu vabhondo Honorable Hepmo Chidziva vanenge varipo zvakare ipapo.
Munoona kuratidzira uku kuchibatsira here?
Ini ndinoti hongu kunobatsira ende zvinoenderana neurongwa hwedu vatine vatinawo mubato redu reMDC hwekuratidzira hwekuratidza nyika dzose dzepasi rose kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Ende kutiwo vanhu venyika idzodzo vaone kuti zvinhu zviri kutaurwa navaMnangagwa inhema. Hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuratidza kuti tiratidze vanhu veUnited Nations kana kuti vedzimwe nyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune udzvanyiriri munyika medu. Hapana imwe nzira yatinokwanisa kuita inopfuura kuenda tichinoratidzira.
Avo vanga vari sachigaro veMDC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York kuno kuAmerica. Chikwata cheZimbabwe chema Warriors chinoimba kuti kuziva kwacho nhandare yeNational Sports Stadium pamwe nechaunga chinenge chiripo kuchavapa mukana wokuti vange vachikunda mumakwikwi eAfrican Nations Champions neLesotho neSondo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi hachisati chamborohwa munhandare iyi kwenguva refu zvekuti Joey Antipas nevatambi vake havasi kutarisira kudamburwa kwenhorondo iyi nechikwata cheLesotho icho vanogarorova. Zvikwata zviri izvi zvasangana mumitambo makumi maviri nemumwe chete, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemitanhatu, Lesotho yacho ichikundawo mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina vachiita mangange. Asi Antipas haasi kutarisira Lesotho pasi, achitiye hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu pasi rese.
Football is no minnows anymore in football. So I don't know why the press keep talking about minnows. But if you saw, this team has improved dramatically. And like all minnows, supposed to be minnows, are improving game by game.
Asi Antipas anoti ari kutarisira kuti kuziva kwavo nhandare yeNational Sports Stadium pamwe nechaunga chavari kutarisira kuchavapa kukunda mumutambo uyu. Zimbabwe ine mukana wakasimba mumutambo uyu sezvo iri pamusha uyezve munhandare yavasingawanzokundwa umo nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association muzvare Shota Mukute vanoti makarwe ekuLesotho aya haasi kupona.
National Sports Stadium haimiriba haimbobvira yakamiya muground umo munonzi Gomba. National Sports Stadium haina kana one gobhora ba sinochekwa.
Asi maOrias anofarira kuwedzera mwando pane matambiro avakaita mumutambo wavo we-2022 World Cup neSomalia uyo vakatatarika zvinotyisa ndokuzokwanisa kuenderera mberi nechibodzwa chakakandwa naKama Billiard mutambo wave kunopera. Asi Billiard haamo mumutambo uyu sezvo makundano eChan achambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Kunyange zvakadaro, nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMishek Musambasi vanoti havasi kuona maOrias achirohwa mumutambo uyu.
Kuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarohwe Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and we move on.
Antipas ashevedza vatambi vari kurura muzvikwata zvemukaso Laga Premier Soccer League kusanganisira iye Nekati weZPC Kariba, Prince Dube weHighlanders, Evans Katema weDynamos, Nevati Gere weFC Platinum, Ian Nyoni weChapungu pamwe na Wellington Taderera weBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasi muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakaitika kuna Dr. Peter Magombei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari mupenyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vanoti vamagombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.